ndi ni Marvelous Mshanganya huye ndi shiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china chikunguru 13/2017. Motokari yebato rinopikisa MDCT inopiswa kukuwadzana zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakaenda kuSingapore kunorapwa havana kudzoka nezuro sezvange zvataurwa nehurumende, asi pane mashoko ekuti vangangogona kudzoka mangwana. Sangano Rizik rinoti arisi kuzovandudza miganhu yesarudzo gore rinouya, asi kuti iri kushandisa yakashandiswa muna 2008 sezvo pasisina nguva. Vana chiremba veNSSA vobatsira vanhu pachena kuchegutu mudunhu reMashonaland West. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ave kuenda kuzororo yepakati pegore panguva iyo Black Rhinos yakatungamira. Muchirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika nekunze. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa nyaya yekudirwa kwehutsi unokachidza kuvanhu muHarare, apo vanga vachiratidzira kuti hutsi uyu ungakwanise here kuzowana uchivarwarisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.